mumwe mugaro wekuhurungwe muri nhoremachonal and west vachinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Isu chatinongoda imvura yavakavimbisa, sezvo kuno mvura ichinetsa, tave nenguva refu mvura ichinetsa, saka chatinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMashonaland and Central, amai Yvonne Kashiri, vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMashonaland and East, vaRemigio Nyajena, vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvaii, hakuna matransporta vanovhonitia kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashata sedziriko ikoko. Ndikatora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi, Makongo,
vachawanda karemba vekumakonde kumashonaland west vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapurazi aigara vachena aya, zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwanisa kuita 7.
Mugari wekumola vaObert Siyamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina iyo kuti mari dzacho dzinongodisaidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutoko tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununuta kwevanhu kuve kushoma, zvinoita kuti maeri yakaita sana Marange bainaungade amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha vakaitika ikoko nehuri kuramba uchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 ivavavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinhu zvakadaro izvi. Pachadoda kutoshandiwa, nokuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa. Zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.